manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 31 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinezvi ri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huri kuramba huchikwira uku hurumende ichitatarika kuwana mishina yekuvheneka vanhu kana kuti matest kits.
Takatuma nhume dzaisanganisira mamembers the national executive nema MP acho kuti tinonzwa kuti zvazvadai todii so that party yakapera ima consultations saka taane draft report
MDC Alliance inoti yapedza kutaura nevanhu nezvekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri mudare reparamende
nyaya yekureduce ma limits inyaya yakanaka kwazvo asi inyaya yekuti yaifanira kunge ichitarisiswa kuti zviri kumbofamba sei chii chati zvinyi zvinyanyo kusvika pazvasvika
Reserve Bank of Zimbabwe yotsvaga nzira dzekusimbisa dhora remuZimbabwe iro roramba richidonha zvopakuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Izvi zvinoreva kuti vachiri kurwara izana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141. Vanhu vari kubva kuSouth Africa, Botswana neBritain kunyanya ndivo vari kubatwa nechirwere ichi. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zvuru makumi mana nemana kana kuti 44,000. Asi vanhu ava vashoma zvikuru pane vanga vachitarisirwa kuti vange vavhenekwa nehurumende kusvika pari zvino. Hurumende yaiti yaitarisira kuvheneka vanhu zvuru makumi mana kana kuti 40,000 mukupera kwemwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba. Kwenguva isina kutarwa asi vachivimbisa kuzeya danho iri mavhiki maviri ega ega nasi havana zvavataura kuruzhinji kunyange hazvo kwapera mavhiki maviri aya zvichireva kuti vanhu vachaenderera mberi vari mudzimba munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vatenda kustudio 7 kuti hakuna zvati zvataurwa zviri pamutemo navamunangagwa Mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka vari kuyambirawo kuti kuvhenekwa kwevanhu vashoma idambudziko guru kunyika.
Nyaya yekuvheneka vanhu vachitariswa utachiona inyaya iri kunetsa nekuti tinofanira kuti tichivheneka vanhu vakati one day kuti tione kuti utachiona hwapararira sei. Asi tikuona kunge pane dambudziko nekuti vati kutaura navo. Vanhu vari kutomirira mazuva akati kuti vaone maresults avo zvinova zvinoratidza kuti zvokutestisa zvachona zvinenge zvishoma saka chatinokumbira ndechekuti dai vakwanisa kugadzirisa panyaya iyoyo takwanisa kutesta vakati wande kuti tione kuti dambudziko redu rakakura sei ende tione kuti chii chatinokwanisa kuita kuti tidzivirire
panoita dambudziko rei chaizvo vakanonoka kutenda zvekuvhenekesa vanhu kana kuti matest kits aya
nokuti tikanonoka kudaro vanhu vakabata chirwere vakawanda zvipatira zvedu hazvizokwanisa kuti zvive chengete vanhu vachona vane zvinge vachida kupinda muchipatara chatiri kutenda pari zvino ndezvekuti vanhu vazhinji vari kubata chirwere iki havasi kurwara zvokuda kupinda muchipatara and ndizvo zvataura zviri kuitika kwese nyika dzose vazhinji ruzhinji rwakawanda runorwara zvaro asara hazvisi siriyas zvokuti vanoda kupinda muchipatara but ivo vashoma vachona vanoda kupinda muchipatara vakange vachizowanda zvinoreva kuti zvipatara zvedu zvinotanga kusakwanisa nekuti zvipatara zvedu zvese mazero atinoita tinongori nezvimabhedhi mashomanini Saka tirikutongo kumbira kuti dai paitwa kutestwa kwakanyanya. Ende nhau dziri kubuda dzisi kufadza dzekuti kune vanhu vari kunzi vabhadhare kutestwa.
Saka ndiani chaizvo anenge achitarisirwa kuti ange achivheneka vanhu?
Iri ibasa rehurumende inofanira kunge ichitesta vanhu, nokuti ichi chirwere chatinoti a public health problem, chirwere chapiwa kuti chafararira nenyika yese ne worldwide. Zvichireva kuti kana zvadaro zvinofanira kuti vanhu vaite sei vakwanise kuwana rubatsiro runobva kunana World Health Organizations, vawane rubatsiro runobva kugovernment. Saka tarisiro kuti pane munhu anofanira kunzi abhadhare kutestwa. Saka panofanira pagadziriswe nyaya iyoyo kuti wane kuti tichitestwa ende vatenge zvekuvhenekesa zvokutestisa zvakawanda.
Chiremba Dr. Brighton Chireka vachitaura vari parunare kuBritain. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi matatu nemapfumbamwe, kana kuti 139,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vave kuda kusvika zviuru zvina kana kuti 4,000. Vapora vanodarika zviuru makumi mashanu nezvisere kana kuti 58,000. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica yose vabatwa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vanoti bato ravo rapedza kunzwa kuvatsigiri varo nezvegwara rekutora mushure mekunge ivo nevamwe vavo vana vadzingwa mudare reparamende zvitevera danho rainge ratorwa nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Vatongi vaviri vedare repamusoro reHigh Court vakapa mitongo yakasiyana panyaya yekuti MDC Alliance ibato here kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaHwende kuti tinzwe kuti vasvika papi nenyaya yekunzwa pfungwa dzevatsigiri vavo.
Maconsultations iyayo akaitwa, tikataura nemaMP, tikataura nemacouncillors, takaenda zvakare kune each and every constituency iri muno muZimbabwe, tikataura nevanhu kusanganisira maconstituency atisina vatungamiriri muparliament, but ese maconstituency ari 210. Takatuma nhume dzaisanganisira mamembers enational executive nemaMP acho kuti tinonzwa kuti zvazvadai todii, so that party yakapera maconsultations. Saka taane draft report yatiri kupedzisa kugadzirisa dhasi uno. Nemusi wechipiri tichange tiine musangano wedu weNational Standing Committee apo patichange tichinoisa report iyoyo yemaconsultations before the leadership. Then musi wechitatu tichazenge tichiita musangano wedu weNational Executive pamwe neNational Council. Ndo mabato anokwanisa kuti achipa direction kuti zvonzii pazvasvika pakadai apa.
Vamwe vaHwende vari kuti ko madi kungoregedza kutoenda kuparamende kwacho zvachose moenda kuma by elections nekuti kumatare kunenge kusina chiri kubuda.
Hongu pfungwa dziripo dzakasiyana siyana dziri kutaurwa nevanhu pamusoro pekuti zvazvadai todini. Izvi ndo zvimwe zviri mureports yatiri kuenda kuno presenta kuma organs emusangano. MDC Alliance madecisions edu ese anoitwa nema organs emusangano. So musi wechitatu tinenge toziva kuti vatungamiriri vemusangano vari kuti totora gwara ripi. Isu basa redu ibasa rekushandira maorgans emusangano but ndovene vemusangano ndovashatudza kuti todini
takaonawo mai kupe nechikwata chavo vachienda kubhoera uko kuguva ravatsvangirai munotiwo kudii nechiiti kwechi
isu zvedu sepati hatina zvakanyanya zvekutaura pamusoro pechiitiko ichi umuri yavatsvangirai ndiyo inoona nezvekuchengetedzwa kwepakaradzikwa mutungamiriri wedu wavatsvangirai asi chinongotishamisa chete ndechekuti vanhu ngavasashandisa vatsvangirai pakujustifya kutengesa kwavari kuita
munyori mukuru wemdc alliance vacharlton wende vari parunare muharare hatina kukwanisa kubata vamonzora kana vakafanobata chigaro chemutungamiri webato remdct dr tokozani kupe sezvo vose vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7 panhamba dzavo dzewhatsapp asi vamonzora vakati vachatorera matanho nhengo dzose dzedare reparamende nesenate dzinenge dzisina kuenda kudare reparamende nemusi wechipiri vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekudhura kwoita zvinhu muzvitoro zvikuru panguva ino yavari kunzi vagare mudzimba vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kuzviitira mabasa asi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kupa vari kushaya zvekudya zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida kushaya simba kwedhora remunyika ndiko kwapawo kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuita manyama amire nerongo Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti mari iri kushaya simba nekuda kwekuti vanhu vari kuita chikiribidi nemari dzenhare mbozha kunyanya Eco Cash nekudaro vave kurambidza vanhu kutora mari yakawanda panhare mbozha asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vamangudya vari kuuraya nhunzi iri pahuma nedemo nekuti nyika haina zvairi kugadzira zvinopa kuti iwane mari yekunze zvinozosimbisawo dhora remunyika mukuziya zvakaitwa navamangudya izvi tabata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert muponda
nyaya yekuridusa malimits inyaya yakanaka kwazvo asi inyaya yekuti yaifanira kunge ichitarisiswa kuti zviri kumbofamba sei chii chati zvinyi zvinyanyo kusvika pazvasvika nekuti mari yacho iri kutaurwa yekunzi pazuva unokwanisa kutransfera 3000 RTGS imari isinganyanyi kutenga zvakawanda zvekuti dzimwe nguva uchinzi uriuda kutenga kana kuti chikafu chehuku chaicho panenge pachidiwa kana 10,000 RTGS kubhadhara school fees and things like that saka mari iri kutaurwa yacho limit yekuti 100,000 pamwedzi yes inoita kunge mari yakawanda asi ukaisa kumaus dollars imari yekuti tiri around kuma $2,000 saka imari inenge yatiitike ishoma
asika bhanga guru renyika rereserve bank riri kuti vanhu vakatora mari dzakawandisa vanopedzisira voenda pamusika mutema saka poitwa sei
chinofanira kuitika ndechekuti mabanks nereserve bank vanofanira kufocusa on mabasics atinoti mabasics aingoitwa kare nechekare kuti munhu kuti uvhure bank account unofanira kunge une certain information chitupa nekwaunoshanda nekwaunogara nezvinhu zvakadaro daro zvotarisiswa zvoonekwa kuti unoita nezvechii paunodhiposita mari zvoonekwa kuti mari yabva kupi paunobhadhira unoka yabhadhira kupi zvemalimiti hazvifaniri kunge zviine basa munhu anofanira kunge achikwanisa kungomuvha chero mari yaada kumuvha as long as mari iyoyo ichizivikanwa kuti yabva kupi iri kuenda kupi iri kuita nezvechii zvekuti munhu wese ari kuda kutransacta akuinconvenienswa nenyaya yemamoney changer anga anotozivikanwa kuti vanoswera vakamirira mumakona tingati kwakungopanisha munhu wese kuti wakamirirei apo yeti vamwe vanenge vakamirira zvinhu zvinenge zviripo saka danho iri reserve bank inofanira kuritarisa zvakare vaite inotinoti basic banking yaiya inonzi know your customer KYC
izvi zvinorevei
everyone anenge avhura account anozivikanwa kuti ndiani anogara kupi anita nezvechii ndopanotangira nyaya yacho ipapo kwete kunguti munhu wese ane bank account mari waifambisira chii mari inofanira kunge ichitireseka kuti mari yabatirwa kuna mupondi achipa blessing musi wakati yanga iri mari yechii izvozvo ndo zvinofanira kutarisiswa kwete kuti malimits arijiswe zvaaita izvi malimits aya anonge anyanya kuderera kwacho zvakaenderana nemari yedu
ko pamari yemusvo iri kupiwa vanhu kana kuti yatinoti yakeshi mumabhanga munoona ichikwana here
nyaya yemari inofanira kutariswa zvakare kuti keshi chaiyo iri kunzi munhu awane mubhengi inoenderana nekuti anokwanisa kutenga chii izvozvi malimits athinge akaiswa pa1000 RTGS 1000 RTGS imari yekuti ukapinda naye mushopu aikwanisa kutenga grocery rinolasta 1 week saka zvinhu zvokuti vereserve bank vanofanira kunge vachitarisisa zvakare kuti zvoitwa sei kuti munhu akwanise kunga achitransacta mari yatambira yahora.
Kumunoona sei nyaya yekubatirwa mari dzemitero kuri kuitwa vanhu vanenge vachishandisa nhare mbozha idzi?
Nyaya yekutengesa mari yekuti ari kunzi mapremium, yekuti iwo ukange une $100 kana uchida cash unopiwa ya $60 $40 yatoenda. Ipapo panofanira kutarisiswa zvakasimbarara kuti maagents achiwaya mari ari kumboiwana kupi ende zviri kufamba sei. Mabhengi ari kupa vanhu ivava mari anenge achifambisa sei, amupa achishandisa which rules and regulation. Saka ndo mameasures anofanira kuitwa, one measure at a time, azvishande zvinenge zviri limited because munhu akavharwa uko anomhanya kumwe. Handizozi vanhu vanga vakamboita zveeco cash vakatiza vakuenda kuzipiti, vachatiza futi uende pamwe kunet one kana kuti kutelesel. Saka mameasures anofanira kuitwa ine wholesale approach yekuvhara maburi ese.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda panovawo nhengo yezanu PF, asi vachitaura vakazvimirira, vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885kHz pashortwave. Zvino tojimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMinnesota nemamwe matunhu gumi nerimwe muAmerica akakumbira mauto eNational Guard nezuro kuti auye kuzobatsira mapurisa kumisa mhirizhonga yokonzerwa nevanhu vari kuratidzira. Vanhu ava vanoti havasi kufara nekuurayiwa kwemumwe murume wechitema George Floyd nemumwe mupurisa wechichena muMinnesota. Mupurisa uyu akatsikirira Floyd negumbo kusvikira afa nekutadza kufema. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana mana vasungwa mukuratidzira uku kusvika pari zvino. America nezuro yakatumira chitundumusere musere kumazi nevatyairi vaviri vanoti Douglas Hurley naBob Behnken. Hurumende yeAmerica yakashanda neimwe shoroma Elon Musk, muridzi wekambani yeTesla, kugadzira chitundumusere musere ichi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Ndino mukamutirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaJohn Masimba vesangano reHalo Trust, iro rinoita basa rekubvisa zvimbambaira munyika. Sangano iri rakabatsirwa neDepartment for International Development kuUnited Kingdom, pamwe chete nemamwe masangano anosanganisira US Department of State, mukutanga chirongwa chokubatsira vana chiremba uyezve hurumende yeZimbabwe. Bapwe panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Ngatinzwei hurukuro yatiinayo navaMasimba pamusoro pechirongwa cheHalo Trust.
VaMasimba makadi henyu?
Ndinofara zvangu, makadi wenyu koma Mike?
Aiwa, tiri kufara, tiri kufara. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvesangano renyu reHalo Trust. Rinonyatsoita nezvei?
Sangano redu reHalo Trust rinoita nezvekubvisa zvimbambaira.
Sezvo sangano renyu rakanangana nezvekuita zvekubvisa mbambaira, chii chakaita kuti mutange kuda kubatsira vanhu panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus?
Chakaita kuti tifunge kuda kubatsira vanhu panguva ino yeCovid-19 ndechekuti takaona kuti nyika, kwete Zimbabwe chete but nyika yese, yakazenge yava nedambudziko. Vanhu vanga vachirwara, vanhu vanga vava kufa. Saka ini ndinova pandakaona kuti organization yangu theHalo Trust yakange yava mukati mezvazviri, patakanzwa kuti pane vanokwanisa kupinda mazviri kuti vabatsire, ini ndakaona chiri chinhu chakanaka kuti ndivevo part and parcel of the team inobatsira kuita fight against coronavirus.
Mamuchibatsira vanhu sei?
Kubatsira kwatakaita vanhu ndekwekuti takaenda nemotikari dzedu tichibatsira pakutakura madokta, tichibatsira pakutakura manesi from Mount Darwin Hospital to some local clinics in Mount Darwin.
Saka ivo vanhu chirongwa ichi vakachitambira sei?
Chirongwa ichi vakachitambira zvakanaka chaizvo. Ndingangoti semudunhu ratinogara ratinyanya kushanda tichibvisa malandmines. Vaingotiziva Halo Trust sebato rinobvisa malandmines. But pavakazonzwa kuti isusu takusapota nekubatsira hurumende pakubatsira kurwisana nechirwere cheCovid, vakatitambira zvakanyanya. Ende kune vamwe vanhu vakanga vasingazivi nezve the Halo Trust vakabva tozozviziva izvo kupfurikidza nemabasa atakanaka atanga tichiita.
Ndakamboverenga padandemutande kuti mamuchityidzana neMinistry of Health. Mamuchibatsirana sei?
Ndizvozvo chaizvo. Kubatsirana kwatanga tichishanda kwokuti ivo pane dzimwe dzenguva Ministry of Health yakanga isina motikari dzekutakurisa. Saka isusu taishandisa motikari dzedu kutakura matest kits, kutakura magloves, kutakura masanitizers nekutakurawo madoctors avo nemanesis avo tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Saka zvino chirongwa chenyu chichiri kuendera mberi here?
Chirongwa chedu chiri kupera sonho irori neri sezvo takumbodzokera kubasa redu chairo rokubvisa zvimbambaira.
Saka kana chirongwa chasvika kumagumo zvino muchange muchibatsira vanhu here kana kwangovasiya zvakadaro?
Isu hatisasiyi zvakadaro, asi tikaona futi zvawedzera tinodzoka futi totangidza futi tichiona kutiwo vanotipawo mari zvinhu zvinenge zvakamira sei. Tikangopiwa mari isuwo tine tiripo handioni tichibva tarelaxa, tinototangidza futi kubatsira vanhu.
Tombotarisa zviri kuitika munyika. Pakatanga nguva iyi yeCovid imi makazvitambira sei? Nekuti basa ramunoita ka vazhinji vanhu vachitya.
Pakatanga chirongwa icho chichi vanhu vazhinji havana kumbozvitora serious, asi nenyaya yekuti vachiverengawo manewspaper nekuona pamadandemutande nekuonawo patv kuti vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa zveshuwa, vanhu vakatanga kuita serious. Ende vatanga kuita serious vanhu vakatangawo kuita vatingati kupractisa maprecautionary measures.
Sezvo panguva iyi yeCovid vanhu vari kutumisa ungane musashande makawanda, imi pabasa renyu muri kushanda sei?
Isu pabasa redu iko zvinezvika we were divided into 50 members. Taka create atinoti mafly camps. Saka each camp inenge ine vanhu 50. Asi tiri kumabasa futi ikoko kaka tinongopractisa masafety measures, kuzvisanitiza, kusanitiza midziyo yatinoshandisa, tozosanitiza futi chi macamps matinogara nekurara.
Aiwa, takunza zvakanaka vamasimba, ndandikumbira kuti mukandire mazwenyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe, tinongofara nekupimba kuti tese ngatirambe tichishandira panhu pamwe chete. Chirwere ichochi cheCovid chinosvika pakupera, ngatitedzere zvose zvinenge zvichidiwa zvatinodzidziswa nana chiremba, tinosvika pakukunda chete. Ndinotenda chaizvo.
Aiwa, tinotenda vamasimba nekutipawo nguva yenyu muchipinda muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi kukurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere cheCovid-19. Vadoda kundibata, ndiripo pasocial media paTwitter nepaInstagram @BigMyke3 ndiyo username yangu. Aiwa, chinobhururuka chinomhara. Mhuri yeZimbabwe, nguva yangu yadyanana. Anokuoneka ine mufaro ndini when you mic over. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzechitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tashanyira Reverend Taylor Nyanete, vanotungamira sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children. Mufundisi Nyanete, makadiniko?
Aiwa, ndofara Tanonoka.
Basa renyu rakamira sei mazuva anoaya?
Kuchitendero sezvauri kuziva hatisi kugona kusangana mumachechi, saka takadzidzawo zvimwe nekuuya kwaita technology. Tinogona kuita service pasocial media.
Vatendi vari kuzvitambira sei izvi?
Vatendi vari kuzvitambira nekuti chechi inogadzwa pamutemo wenyika. Saka apo mutemo wenyika une zvaunotaura kuti inozvitevedza izvozvo, nekuti zvine chekuita neupenyu hwedu, zvine chekuita neupenyu hwevamwe. Saka tinofanira kunge tichidzivirira munhu wese kuti asabatwe nechirwere checoronavirus.
Mune basa guru zvikuru rokushanda nevana muri kuzvifambisa sei mazuva ano aya vanhu vasanga sangani sangani
pakushanda nevana tiri kushanda mulockdown tichibatanidza masangano evana uyo tinoshandisa anonzi mazoom meetings aya mameeting anoitika pafoni yekuti tinenge tapana makodes yekuti unopinda sei ipapo tinotogona kuonana iri vhidhiyo tinogona kungoonana tichinzwa ari mazwi evanhu tichitaura nyayo tichinzwawo mamatunhu kuti zviri kufamba sei zvecovid vana vari kubatwa sei saka ndozvatiri kuita but palevel 2 taakugona kuenda kumubasa zvatiri kugona kuenda kubasa akanzi titenge mishonga yekudzivirira vashandi vese vanouya ikoko kisisa
basa renyu zvarinokusungirai kuti muite muchiona nekutaura nevana munozvifambisa sei
kana pane zvinonetsa mwana tine machat group anouya nyaya dzacho saka ndo kunyanya kunzwa kwatinoita asiwo tinotenderwa kufamba munzvimbo dzemumasebhabhu kana mumaruva tichingoona kuti vana vari kufamba sei kana even vana vakachengetwa mumisha yenherera tinosvikamo tichingoona kuti vana vakagara sei
vatendi vari kubatsira here panguva ino zvinhu zvakaoma kudai
vatendi vari kubatsira zvinongobva nemasangano akasiyana siyana vamwe vari kuunganidza chikafu zvino tirikurudzira kuti vane nhumbi dzinodziya kana magumbezi vaunganidze pavanenge vari totsvaga nzira dzekuti asvike kune vanhu vangadai vasina
zvipingamupini zvamuri kusangana nazvo ndezvipi
zvipingamupini zvakawanda ndezvi kuti vana munzvimbo dzakawanda havana zvipfeko zvinonzi pamaski zvoko zvinoanda kumeso zviyazvi uyo vana sevanhu vanofarira kutamba zvikuru tinoona vachibuda mudzimba vachitamba vakawanda izvozvo zvimwe zvatiri kuona namba yevana vari kurohwa mudzimba iri kuda kukura zvinezvi tichiri pakati pekuongorora kuti tione kuti uwandu hwakakura sei saka tiri kuedza kutsvaga kune vanotambira nyaya dzevana idzi kuti vatipewo mastatistics acho kuti zveshuwa here kana vari kurohwa panguva yecovid
nemashoko iwayo abva kuna Reverend Taylor Nyanete vanotungamira sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children ndinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi mufundisi Nyanete tinokutendai zvikuru nemashoko amatipa
thank you
vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndinoimba muchange muinesu zvekare svondo rinouya tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino edu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi munyika huri kuramba huchikwira uku hurumende ichitatarika kuwana mishina yekuvheneka vanhu kana kuti matest kits MDC Alliance inoti yapedza kutaura nevanhu nezvekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri mudare reparamende Reserve Bank of Zimbabwe yotsvaga nzira dzekusimbisa dhora remuZimbabwe iro roramba richidonha zvopakuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.